mapurisa akazara mudhorobha inyaya hombe yakaitika nezuro ndeyekuti takatenderera isu semusangano rekodi kuti vemura vemasungo residence trust tichipa ndingati maonero atiri kuita akafanana nekukurudzira vanhu kuti aiwa mangwana ngatiregedzei kuuya kubasa. Mangwana munhu wese tingangokuti bhedhidheyi rako tiregedzai kuuya kubasa. Tomboonawo kuti pa15 biriyoni yakabiwa tikagara kumba hatikwanisire kuirongera tazataza ratinogona kupiwa nehurumende iroro. Zvichakadaro tine nyaya kunze kuno kumasvingo dzakafanana nevanhu vekuchingwizi vasina pokugara kutaura kuno kwatiri kuita. Ndine dambudziko rakafanana nemabushit road block izvezvi. Ndine dambudziko rakafanana futi nekushayikwa kwamabasa.
Tiri kunzwa kuti mudhorobha makazara mapurisa, zviri kufamba sei uye vari kuudza vanhu kuti kudii?
Mapurisa ari kukurudzira vanhu kuti 7 o'clock ichayo vange vabuda. Tiri kutoona izvi vanhu vemisika vari kutorongedza. Ivo mapurisa pachavo vari kufamba vari mashure kwemotokari maopen truck epolisi yeZimbabwe Republic Police. Vakatopfeka riot gear, vamwe vavo vakabata puti, vamwe vapfuura manje manje vanga vachitova nembwa vachifema fema dziri mberi kwavo vakadzisunga necheni.